manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri ndira 31 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weBelarus ari kushanya munyika vaAlexander Lukashenko voshora nyaya yekutemerwa kwavakaitwa zvirango. SADC Troika iri kuita musangano kuNamibia yoshorwa nevamwe nenyaya yekusataura nyaya yekusamira zvakanaka kunonzi kwakaita zvinhu muZimbabwe. Pope Francis voshanyira DRC kutanga nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexander Lukashenko avo vari kushanya munyika kwemazuva matatu vabatana mukushora zvirango zvavakatemerwa vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Asi vaviri ava vanoti inyika dzekumavirira kusanganisira America dzakavatemera zvirango nekuti vakaramba kuti dzipambe upfumi hwenyika dzavo. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kumuzinda weState House muHarare nhasi, mushure mekusainirana zvibvumirano zvisere nemutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexander Lukashenko, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati nyika yeBelarus yabatsira Zimbabwe zvakanyanya munyaya dzezvekurima uye vacharamba vachitsvaka rubatsiro mune zvimwe zvinhu zvakaita sezvezvicherwa nekugadzirwa kwezvinhu. VaMnangagwa vatiwo Belarus seZimbabwe yakatemerwa zvirango zveupfumi.
The two countries are victims of sanctions from the West.
Ikambiri dzinoti Zimbabwe neBelarus dziri pazvirango zveupfumi.
Izvi zvatsinirwawo navaLukashenko vatiwo vacharamba vachiita mubatira pamwe neZimbabwe vachiti Zimbabwe iri pazvirango zveupfumi nekuti yakaramba kudzvinyirirwa munyaya yezviwanikwa zvayo.
It was because of the decision of your country to take control over your natural resources that the Western countries, including the United States, imposed the sanctions on Zimbabwe.
Inye kuti makazvipira kuzvitonga pazviwanikwa zvenyu, izvi ndizvo zvakaita kuti nyika dzekumavirira kusanganisira America vaise zvirango.
Asi nyika dzakaita seAmerica nedziri mugungano reEuropean Union dzakatemera vatungamiriri venyika mbira vazvirango vanoti vanotyora kodzero dzevanhu nekubirira sarudzo. Asi vachitaura nezvesarudzo vaMnangagwa vati nyika ino ine utongo hwejekerere uye inogaroita sarudzo sezvinotarisirwa. Asi mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaOstello Siziva vati
kana machedzera sarudzo zvavari kutaura kuti vari kutarisira kuwina, isu tinoziva tiri kutarisira kukunda zvine mutsindo kana sarudzo zvaita zviri pamutemo kana tateedzera bumiro remutemo.
VaMnangagwa vatiwo rubatsiro rwuri kubva kuBelarus rwuri kubatsira Zimbabwe zvikuru.
We now wish to further this cooperation to extend to other aspects of the economy like our mining sector and our tourism.
Achotanga kubatsirika munyaya dzekurima nekuda kweBelarus, saka toda kuti mushandira pamwe uyu ubatsirewo mukuvandudza upfumi hwedu kuburikidza mune zvezvicherwa nekushanyirwa.
VaLukashenko vati vashanyira Zimbabwe nedonzvo rekusimudzira upfumi hwayo. Asi mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance Vafarai Magu, vativa Lukashenko vari kutsvaga mukana wokuvandudza upfumi hwenyika yavo.
Kutsvaga maminerals, kutsvaga mikana yekuinvesta, kunga kuri kutengesa zvinhu zvavanogadzira zvekurima uye nezvezvicherwa. Saka chinenge chichida kuti chiitwe ndechekuti hurumende yeZimbabwe inge iine plan ine ruzivo rweBelarus kuti ndezvipi zvavanokwanisa kuwana kuBelarus beyond maslogan nemapress statement.
Vatungamiriri vaviri vanyorerana zvibvumirano zvisere nhasi. Zvimwe zvezvibvumirano zvanyorewa napasi zvinosanganisira kushandira pamwe chete kweguta reHarare neMinsk, chibvumirano chekuti Zimbabwe ichatengesirwa matarakita pamwe nezvekukohwesa, kuti Belarus ichatengesera pamwe nekubatsira kuvaka zvekuchengetera zvikohwewa nezvimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bandiko renyika dzemubatanidzwa wenyika dzekuchamhembe kweAfrica rinoona nezvematongerwo enyika nekugadzikana kwedunhu kana kuti SADC Organ Troika dziri kuita musangano mukuru kana kuti summit kuNamibia nhasi, asi vamwe vachichema-chema kuti nyaya yekusagadzikana muZimbabwe pamberi pesarudzo dzegore rino haisi mugango. Shingirai Madondo anotipa nyaya izvi zvere.
Vatungamiri vari mumusangano uyu vanoti vaHage Genkop, mutungamiri wenyika yeNamibia, vari zvakare sachigaro weTroika, mutungamiri wenyika yeZambia vaHakainde Hichilema, vanova vachatora chigaro chekuva sachigaro, uye vaCyril Ramaphosa, mutungamiri wenyika yeSouth Africa. Vatungamiri venyika ava vari kuziya kusagadzikana kwakaitika muEswatini mune vanhu vave nenguva vachiratidzira vachiti vanoda utongo hwejekerere, uye vari kutarisirawo nyaya yehondo kumuMozambique neDR. Sangano rembatanidzo wamasangano akazvimirira OGA reSouthern African People Solidarity Network kana kuti SAPSIN riri kuitawo misangano kumucheto wemusangano weSADC Troika uyu. Munyori mukuru musangano reSAPSIN Muzvare Janet Joe, avo vanotungamirawo sangano reZimbabwe Coalition of Debt and Development kana kuti ZIMCOD, vaudza Studio 7 vari muNamibia kuti vakurudzira vatungamiri weSADC Troika kuti vagadzirise matambudziko osangana neZimbabwe.
Chikumbiro chedu ndechekuti tive neanonzi malong term observers asingangouye muzuva richange richiitwa sarudzo, asi vanouya kutobvira iye zvino izvi kuti vatarise mamiriro muZimbabwe. Saka zvinotokonzera kuti pave nevota apati.
Izvi zvatsigirwa nasachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mtasa.
Tinoona nyaya yekwamurehwa chembere neharahwa dzakarohwa nenyaya yekuti maunganirei mechitaura nyaya dzeopposition.
VaMutasa vashorawo nyaya yekukandwa mumajeri kwenhengo dzedare reparamende dzinopikisa.
Vanhu vazhinji veopposition, civil society kana matrade unionist havasi kuchabatwa zvakanaka mumatare. Takatarisa nyaya yajobho vatosvika mwedzi inosvika minomwe asina kutongwa, asi asingatenderwi kutongwa ari panze.
Vakafanobata chigaro chemutevedzi wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC vaOstalos Gift Siziva vati kusavapo kwesarudzo dzakajeka kuri kudzoreredza nyika kumashure.
Dzime nyika muAfrica dzaenda mberi kana tichitarisa nyaya dzekugadzirira nekuhodha kwemaelections, ndokwatinofanira kusvika kuti munyika munomuite sarudzo dzinoita zviri pamutemo so that vanhu vese vave nekufara.
Asi mukuru mubazi rezvakuburitswa kumashure kwomuZANUPF vatafadzwa Mugwadi vanoti havaite zvemhirizhonga.
Musangano weZANUPF wava Munangagwa nemhomho yevana vemuZimbabwe musangano wakavakwa panhovo dzouchenjeri, nhovo dzebudiriro, nhovo dzerunyararo, zvekare nenhovo dzekushandira nyika yedu. Naizvozvo panhovo dzose ina dzandataura idzi hapana nhovo yemhirizhonga. Saka naizvozvo musangano weZANUPF haushuviri rufu kana kukurudzira mhirizhonga yeipi nzira zvayo.
Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo muna chikunguru kana kuti nyamavhuvhu wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Wow. Vaka wanda vapinda musangano padande mutande rezoom wekuzeya kuvandudzwa kwemutemo wesarudzo kuti uenderane nebumbiro remutemo. Vati mutemo wesarudzo unofanira kuvandudzwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze zvivote. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachipa pfungwa dzavo vari kuAustralia, vaGift Mutero vati ikodzero yemwana wese weZimbabwe kuti avhote zvisinei kuti anogara kunyika ipi.
And iyoyo hatingoti zvoni inyaya yekupikisana nayo kana kuti it's my right. Kana ndisekwanisa kuvhota, I'm being denied my right. Contribution yangu inini ndeyekuti zvoni ngativeiwo nehanyinga nehama dzedu tiri kunze kwenyika.
Vamwewo vakaita sava Dryden Kunaka vati mutemo unofanira kusandurwa nekuti mutungamiri wenyika akavimbisa kuti vanhu vanogara kunze kwenyika vachavhota.
Hatibvumidzwe izvozvo nekuti mutungamiri wenyika vakati vari kugadzirisa nyaya yediaspora vote.
Sachigaro wekomiti inoona nezvemitemo iyo yange ichitungamira musangano wanhasi vaMishek Mataranyika vati komiti yavo iri kuongorora nyaya yediaspora vote zvichitevera chichemo chakaendeswa kuparamende nevamwe vanhu.
Takawana chichemo pamusoro peconstitution uye tichiri kuchiongorora.
Vachitaura vari kuchitungwidza muwe chidiki Peshimashiri ati vechidiki ndivo vakawanda kudarika mazera ese nekudaro vanofanira kuwana zvigaro zvakawanda muparamende.
Masiti ari kupuwa my young people 10 mashomasa tichitarisa kuti population yevana vechidiki muZimbabwe ndiyo yakawanda kudarika vanhu vese. Saka dai zvaibvira maiwedzera nhamba.
Mashiri atiwo mutemo unofanira kuranga vese vanoita zvemirizhonga zvikuru sei vanoshandisa vechidiki pamirizhonga munguva yesarudzo.
Bati kune vamwe vanhu vari kutuma vana vadiki kuti varwisane munguva ine yemaelection pasina zvavari kuitwa zvichiramba zvakanyarara. Saka inini ese vanhu vari kutiteerera
izvi zvatsindirwawo nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya.
Munhu kana bato rinenge raita zvemirizhonga ngavarambidze kukukidza musarudzo.
VaNgwenya vatiwo mutemo wesarudzo unofanira kurambidza kutengwa kwemavhoti uko vati kunokanganisa sarudzo dzemuZimbabwe nguva dzose. Imwe nyaya yabuda pamusangano wanhasi inyaya yekuti mutemo wesarudzo unofanira kupa veruzhinji simba rekudzinga basa nhengo dzeparamende kwete kupa simba iri kumapato ezvematongerwo enyika sezvazviri pari zvino. Vamataranyika vatiwo vachaunganidza zvese zvataurwa neveruzhinji vozviisa mugwaro ravachatura kuparamende risati raendeswa kuhurumende. Bhiri iri rinorambidzawo vanhu vanenge vabatwa nemhosva dzemirizhonga kukukwidza musarudzo. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vakaudza paramende kuti bumbiro remutemo wenyika ribvumidze diaspora vote vachiti Zimbabwe ine matunhu 210 uye ese ari mukati menyika kwete kunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo Zimbabwe yatarisana nesarudzo dzichaitwa gore rino, vechidiki vari mune zvematongerwo enyika vari kukurudzirwa kuremekedza runyararo senzira yokupedza mhirizhonga yakatekeshera munyika. Tobias Mudzingwa anoti panyaya iyi.
Kurudziro iyi inouya zvichitevera mhirizhonga dziri kuitika kumaruwa, zvikuru sei kumatunhu akaita semurewa, kumashonaland east pamwe nekune dzimwe nzvimbo. Mukuru wesangano rinobatsira vechidiki re4H Zimbabwe Foundation vaJohn Muchenje vanoti sangano ravo rinogara rakakurudzira runyararo munyika.
Hurumende yedu ngaivhure mukana wekuti vana vabhenefite muzvinhu zvinenge zvichiwanikwa muZimbabwe. Ingava land ngavanewo 20% kuti zvingaende kumayouth, ingava mamine claims chingava chiine chii, mayouth ngavanokwe mukana yekuti vapinde mune zvavanenge vachiita. Semapolitical parties akawanda muno muZimbabwe, ngatisiyei zvemhirizhonga. Vakuru vedu pesipa wanobuda nga wabude wachidina unza nyaya ze violence ina wakandri.
Kunyange hazo sangano iri richikuru zira runyararo munyika, mirijonga ino gara yaka itika nguwa dzose munyika. Vakafano bata chigaro cha munyori anuona nezo kufambiswa kwa zirongwa mubazi rewe chidiki, mubato Citizens Coalition for Change vaombera ishe nende, vano tive chidiki vano itazwe mirijonga, devaya vano suwera vaka garira maoko.
Wakuru ye mapato, kunyanyanya reza nukiru, nduno nzo washituta wala naoro wazekuti, tichawa sasanga, kumba itirove, izozo anenge wachipa, anu zimichirungu, ma inflammatory statements, zo zika kuzasi, wazo ona, HDK weza NPF wachenda kunuruwa chembe resezo, wakaitika kwa mrewa, harawa zaka rakashwa, nipa msana bekuti wango ungandira nei, wachita zi msanga anuwe tripusi. So unaona kuti matunga miri wawo ndio vanovasundira kuti endai munoita mirijonga endai munorovana.
Vakafano bata chigaro chezvekufambiswa kumabasa kubato reLabor Economists and African Democrats vaadmire Alikoko vanoti vechidiki zvikuru vari mumapato makuru ndivo vanoshandiswa nevakuru vavo kuita mirijonga senzira yekumanikidza vanhu kuti vavhotere mapato aya.
Vechidiki havana sarudzo nokuda kwekutambudzika kwavari kuwanikwa vachiita munyika zviri kuzowanikwa ivo vachitengesa serwa nekutengerwa zvinodhakwa pamwe chete nekutumwa nevakuru vakuru vemapato ayo anozikanwa. Mapato aya hana pfungwa kana kuti yatingati ideology inoendesa nyika mberi kana kuti inoita kuti nyika ibudirire nekuti mhirizhonga haiunze budiriro munyika.
Vaalikoko vanoti vakuru vemapato ezvimatongi gwenyika ndivo vanofanirwa kunge vari mberi vachiparidza vhangeri rerunyararo kuitira kuti mhirizhonga ezvimatongi gwenyika ipere.
Vakuru vemapato ava ndivo vanofanira kutungamirira mukuratidza kuti kukwikwidzana ngatiwanikwe vanhu vachikwikwidzana mupfungwa dzinoita kuti nyika ino iende mberi nekuti vanonzi sarudzo dzapfuura. Teso tinoramba tiri vana venyika imwe chete.
Hatina kukwanisa kunzwa mutauriri weZANU PF vaChris Mutsvangwa, asi vaimbovesa chigaro vechidiki muZANU PF mudunhu reHarare vaGodfrey Gomwe vanoti vemapato anopikisa ndivo vanokonzeresa mhirizhonga.
Muzo vanoita vakaprovoka papa vakamhanyiswa nepolisi pai vakasungwa kavanobva vadedza maloya mahuman rights so vopuwa tumari saka kuna mwari kuti zviitira zvezviya for salary.
Asi vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaOstalos Gift Siziva. Vanoti bato ravo hariiti zvemhirizhonga.
Munoziva kuti ZANU PF ipati inoshandisa mhirizhonga nyika muno yaita mhosva kuva nemono wakasiyana. Munoziziva kuti maleaders ese vatungamiri veTCC vazhinji vanoita kubuda nekupinda kumatare nenyaya dzematongero enyika nekuti vaita kuti iite mhosva kuita mono wakasiyana munyaya dzematongero enyika.
Pamhirizhonga ezvematongerwo enyika yakaipisisa yakaitika muna 2008 zviuru nezviuru zvenhengo dzebato removement for democratic change zvakakuvadzwa kana kuparadzirwa misha mumhirizhonga yakaitika. Mhirizhonga iyi yakamanikidza vaive mutungamiri weMDC panguva iyi Mushakabvu Morgan Tsvangirai kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti havapindi sarudzo ine ropa. Ndakamirira Studio 7 muno muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Pope Francis vashika munyika ye Democratic Republic of Congo DRC vakatambirwa nemufaro mukuru nevanhu vemunyika iyi. Vari kutarisirwa kushanyirawo nyika ye South Sudan murwendo rwemazuva matanhatu urwo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 abata Father Tafadzwa Kashamba ve Roman Catholic Church vari muno muAmerica, avo vati rwendo rwaPope rwakakosha pakuedza kuunza runyararo munyika mbiri idzi.
Kushanya kwaPapa Francis kuDRC neSouth Sudan kwakakosha pakuti vari kushanyira kuti vaedze kuunza kutaurirana pakati pemarudzi akasiyana siyana kuti rugare ruve munyika dzavo uyezve kuti kushungurudzwa nekutambudzika kwevanhu kupere.
Sei tiri kuona Papa Francis vakuenda kuAfrika iyo nguva ino?
Papa Francis vaifanira kuenda kuDRC nekuSouth Sudan agore rapera, asi nenyaya yekurwere havanokwanisa kuenda, asi vakushisadzisa chidzidzo chavakaitira vanhu venyika idzodzo zvinova zvinhu zvinokudzwa chaizvo chaizvo. And ndinonamata kuti kufamba kwavachaita, misangano yese yavachaita, ichabatsira vanhu kuona kuti tiri vana vaMwari, uye kuti mumwe nemumwe ane chijana chekuona kuti munhu wese asimudzirwa, uye kuti tisatarise kuti munhu akasiyana neni pakadai pakadai, asi kuti munhu wese angoziva kuti munhu wese akasikwa pano pasi mwana anodiwa naMwari.
Munoona kushanya kwaPapa Francis kwakakosha sei kuAfrica, uyezve vari kutarisirwa kusangana nani?
Papa vachasangana nevanhu vakashungurudzwa zvakasiyana siyana, nevatungamiriri venyika, non-profit organizations, maorganizations akangosiyana, nevatungamiriri vekirike, nevatungamiriri vemaorganizations akasiyana siyana. Ndinovimba kuti musangano wavo vachataura nyaya yerugare, uye kuti rugare runobva kuna Kristo. Vachavataurawo nezvekuti Mwari akakomborera nyika dzavo nemaresources akasiyana siyana, maresources avanofanira kushandiswa kubatsira kuti vanhu vasimudzirwe.
Fadha Tafadzwa Kushamba veRoman Catholic Church vange vachitaura parunare vari muWisconsin muno muAmerica naMarvelous Mhlanga, Nyahuye weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine iri kukumbira France ndege dzehondo dzekuti ikwanise kurwisa Russia. Vatungamiri munyaya dzezvekudzivirirwa kwenyika kubva kunyika mbiri idzi vari kuita musangano kuParis. Kunyange hazvo Ukraine yave nenguva ichikumbira ndege idzi, nyika dzekumavirira dzichiri kuzengurira kuipa. Mutungamiri wenyika yeFrance vaEmmanuel Macron vati havanogona kupa Ukraine ndege dzehondo, asi pawiriranwa kuti dzisapinde muRussia kunorwisa. Asi mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaudza vatori venhau kuti havana urongwa hwekupa Ukraine ndege dzemhando yemaF-16 fighter jets. Mutungamiri webato guru rinopikisa muIndia reCongress Party vaRahul Gandhi vapeta rwendo rwemwedzi mishanu vachifamba netsoka mumatunhu 12 enyika iyi nechinangwa chekuda kutsvagira rutsigiro bato ravo, iro riri kukundikana kutora masimba kubva zvatanga kutonga bato reBharatiya Janata Party riri kutungamirirwa parizvino nemutungamiri wenyika iyi vaNarendra Modi. Mukufamba uku vaGandhi vange vachikurudzira vanhu kuti vabatane. Sangano reConfederation of Zimbabwe Retailers rinoti ratanga kuita hurukuro nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nevamwe vemabhizimisi vakarambidzwa kuita basa nehurumende, vachipomerwa mhosva yekuti vaitenga nekutengesa mari pamusika wemukoto. Reserve Bank of Zimbabwe Financial Intelligence Unit, kana kuti FIU, inoona nezvemafambisirwo emari munyika, inoti kunze kwekurambidza mamwe makambani matanhatu kushanda nehurumende, vakavharawo vamwe vanotengesera vemabhizimisi zvinhu, kana kuti mawholesalers mashanu ane mukurumbira asi asina kudomwa. Mawholesalers aya anonzi ari kutengesera vezvitoro zvinhu nemutengo uri pamusorosoro kana pachishandiswa mari yemunyika, zvinonzi zvave kupa kuti dhora reZimbabwe rishaye simba zvakanyanya. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanoti vari kuedza kuita mutongi gava panyaya iyi.
Makambani aya mamwe achona vakavharirwa maaccounts avo, vamwewo ndo vane ongororo iri kuenda mberi. Asi sesangano tiri muhurukuro nebhanga guru renyika nemakambani akasiyana siyana akavharirwawo maaccounts kuti tione kuti tingabatsirana sei isusu vemabhizimusi pamwe chete nehurumende kubudikidza nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe.
Hurumende inoti munazvita yakapa mamwe makambani mari dzavo dzebasa ravainge vaita nayo, asi vamwe vacho vachibva vaenda pamusika mutema, zvinonzi zvakapa kuti dhora remunyika rishaye simba. simba. Pamukoto, dora rekuamerika rave kutengwa nemari yemunyika inosvika zviuru zviviri kana iri mari zhinji, ukuwo kuRBZ riri pamari inodarika mazana matanhatu. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanoti FIU iri kuita zvainotarisirwa kuita, asi uku kupedzera hoko padehwe retsindi.
Danho ratorwa Financial Intelligence Unit yekuita blacklist makambani ari kuwanika ari pablack market. Ibasa ravanogara vachiita nekuti mandate yavo inovakurudzira kuti vaite blacklist, kuvhara maaccounts anonge achiita musarinya pablack market. Dambudziko ratinongoita nguva nenguva tichingoona makambani achiblacklistwa ndezvekuti tinozongoona vabviswa pablacklisting nekuti kune vakuru vanonge vari behind makambani iwaya. Saka izvi zvinoshanda kunyika ine governance yakanyanya, zvinoshanda kunyika inoitwa zero tolerance on corruption and black market activities.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvare Chennai Mutamba Sere vanotiwo hurumende haisi kugadzirisa dambudziko.
Izvi zvaitwa nehurumende hazvina kunaka zvamuchose. Chekutanga, zvinoita kuti macontractors aya vaende kana vabhadharwa mari dzavo vaende vachizonodzishandisa kutenga maUS dollar, ndechekuti mari yemuZimbabwe ine inflation iri kuma 200 and something percent. Zvinenge zviri nani kuti wakaichinja kuita maUS dollar wodi wochikwanisa kuti kana uchida kutenga kana ari raw materials kana uchida kubhadhara vanhu kana kudii, woziva kuti mari yako yava muvalue isingachinji kana yava maUS dollar.
Muzvinafundo Mugano vapawo pfungwa dzavo kuti dambudziko iri ringagadziriswa sei.
Chikuru chinofanira kuitwa muZimbabwe kusimudza simba reZimbabwean dollar. Hurumende inofanira kunge ine chivimbo neZimbabwean dollar yavo. Zvekublacklista naizvozvo hatinganyeperana, hazvina kwazvinotiendesa. Tinoda kuti ngapanga pane serious commitment kubva kuvakuru chaivo chaivo kuti corruption yakuda kupedzwa. Kana pasina commitment iyoyo inonzi pachirungu political will, tinongonzwa blacklisting zvaregetswa. Saka atova mahumbwe, hatichatishamisi.
Mukuru weFinancial Intelligence Unit vaOliver Chiperesa vakaudza bepanhau reSunday Mail kuti vari kutora matanho akaomarara kuona kuti hapana vemabhizimisi vanopiwa basa nehurumende voenda nemari yacho pamusika mutema, vachikonzera kusagadzikana munyaya dzezveupfumi. Gore rapera hurumende yakati yainge yamira kushanda nemakambani gumi nemapfumbamwe aitenga nekutengesa mari pamukoto. Muna 2009 Zimbabwe yakamira kushandisa dhora rayo nekuda kwekushaya simba, asi yakazoridzora muna 2019, asi zvichiri kunetsa kuti mutengo waro udzika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakatsununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makaterera kuStudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 p.m. nasi mtungamiri Ngomo weStudio 7 ari kutarisa nyaya yekushanya kwemutungamiri wenyika yeBelarus uye kushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki kukanganisa upenyu hwavo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro inaudzedudza nhasi. mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weBelarus vari kushanya munyika vaAlexander Lukashenko voshora nyaya yekutemerwa kwavakaitwa zvirango. SADC Troika iri kuita musangano kuNamibia woshorwa nevamwe nenyaya dzekusataura nyaya yekusamira zvakanaka kunonzi kwakaita zvinhu muZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndine Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA.